mumurovano ava mushaye rudo magwanyata avo vanoshanda nesangano rinorwira kodzero dzevanasikana shamwari yemwanasikana vati kuvharwa kwesikoro kuri kupa mukana wokuti vanasikana vaite zvepabonde nekubata pamuviri
rinora 2022 tiri nekushungurudzika nekutya zvekare nekuda kwekuti mukuvharwa kwakaita zvikoro uku tichawana vasikana vakawanda vachiita pamuviri nekuda kwekuti vasikana vari kuita zvepabonde vasina dzidzo dzavo vasikana vari kuita zvepabonde vasina kudzivirira
muzvare magwanyata vawedzerawo vachiti kuvharwa kwezvikoro uku kuri kuwedzerawo kusarura shure kwevana vanobva kumhuri dzinoshaya avo vasiri kukwanisa kuita zvidzidzo zvepamadandemutande
kuvharwa kwaitwa zvikoro maticha vadzidzisi vakawanda vari kuitisa maextra lessons anova ari kuda kubhadharwa mari iyi mari inowanikwa vamwewo vanobva kumhuri dzisingawane vasingakwanisi kuibhadhara tine zvekare nhau yekuti mamwe malessons iwayo ari kuitwa pamafoni paindaneti tine vane mafoni asingaende paindaneti tine vane vasingatokwanisi kutenga dhata rekuti vaende pamhepo pachona pamasaisai tine vanobva kunzvimbo dzisingatobati emasaisai emafoni zvakaita sana econet nana net 1 iwayaya havasi kuwana dzidzo dzavo munguva inoyi panozovhurwa zvikoro mudzidzisi achadzokere kumashure akutofambira mberi nepaakasiyira kumaextra lessons zvekuti ava vakanga vasiri kuya kumaextra lessons vakanga vasiri paindaneti learning vakanga vasina masaisai yekuti vaende paindaneti havachota vakutoendera mberi nevamwe zvakadzidzwa nevamwe kumashure havachatozvidzidziwo zvinovakanganisaivo mukudzidza kwavo
imwe nyanzvi munyaya dzebudiriro yevana amai chinga govati vatiwo kunyange hazvo zvakakosha kudzivirira denda recovid-19 hurumende inofanirwawo kuzadzikisa kodzero dzevana dzekuwana dzidzo
kuvhara kunenge kuchiita hurumende zhinji kuti vanhu vasanyanyofamba kana kuti vanhu vasaite mabasa uye kuti vana vasaende kuchikoro zvinawo zvazvinokanganisa kunyanya vana vanenge vachienda kuchikoro tinenge tichiti patokuita matanho iwaya zvakakosha kuti titarise kuti zvakanakira vana ndezvipi tobva tazviisa pachikero nezvekuti zvinovaipira zvakanyanya kusvika papi
amai govati vakurudzirawo kuti muzvikoro muiswe zvekushandisa zvakakwana zvinoita kuti zvikoro zvikwanise kurwisa denda recovid-19 munyori mukuru musangano rinomirira vadzidzisi vekumaruwa reamalgamated law teachers union of zimbabwe varobson chere vatiwo mushure memakore maviri denda iri ravako vanga vaine tarisiro yekuti hurumende inge yagadzirise nyaya yezvikwanisiro muzvikoro pamwe nenyaya yemihoro yevadzidzisi
tikati isu hatizivi kuti denda irichapera zvarini toramba zvekare tichiti vana ngavasadzidze kana denda ririko nyika inobudirira zvisei nyika inofanira kubudirira nenyaya yekuti dzidzo irikunge ichienderera mberi dzidzo inoita kuti nyika ibudirire nharaunda dzibudirire uye vana vachone vange vachibudirira zvekare saka tiri kuti hurumende ngaigadzise zvese zvinofanira kuitwa nekukasika kuti vana vange vachidzokera muzvikoro chimwezve chinofanira kunge chitogadziswa zvakanyanya nyaya yemuhoro yevarayiridzi nekuti chero zvikoro zvikati zvavhurwa varayiridzi vasina muhoro varayiridzi havadzokere muzvikoro saka taakutoona kuti pamwe haisi nyaya yedenda recovid-19 chete inyaya yekuti vanoziva kuti zvikoro zvikati zvivhurwe vasati vagadzisa nyaya yemuhoro hakuna varayiridzi vanouya
mutungamiri wesangano remedical and dental private practitioners of zimbabwe association dr johannes marisa vatiwo chirwere ichichadzikira zvekuti zvikoro zvinogona kuvhurwa
kana kuti tichizeneka dzinonzi statistics dzecovid-19 panguva ino ndinoona sokuti iko zvino yava nguva yekuti zvikoro zvivhugwe kuitira kuti vana vedu vasaramba vakagara kumba nokuti kugara kwavaroramba vachiita kumba tokuona kuri pamatambudziko emusikanzwa matambudziko ekunguva vanhu vatojarira kuona matv matambudziko macrime rate chaiko yatokwira imwe inobva kuvana vechikoro vamwe vari kuswera vachiita zvokumadoro vamwe varikuswera vachiona mafirimu aya asina kunyatsokunaka nenyaya yekuti havasi kuenda kuchikoro vashava zvokuita saka covid-19 iko zvino tiri kuona mastatistics ayo akuratidza kuti yaakuti dzikirei pasi zvenyange tikatarisisa nhoroondo yecovid-19 tinoona kuti vana vadiki hanyanyi kukonzera ukasha hwakawanda
mutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro vati havakwanisi kutaura nezvenyaya iyi sezvo sebazi vachiteedzera zvinenge zvataurwa nemutungamiriri wenyika.
Isu maonero edu kamaonero apurezidendi hatingambofi takambotaura zvinoenda agenesi zvataurwa napurezidendi.
Asi mukuru anoona nezvecovid-19 munyika Dr. Agnes Mahomba vaudza Studio 7 kuti zvikoro zvichavhurwa chete kana hurumende yagutsikana kuti vadzidzi nevarairidzi vazopindi mudambudziko rechirwere checovid-19. Hurumende yakawedzera nemasvondo maviri kubvarwa kwenyika izvo zvakaita kuti zvikoro zvisavhurwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.